Vane Zimbabwe vari kuratidzira vachitoropodza zviri kuitika kuZimbabwe, kunyanyanyanya kuchikorwa kwekodzero dzevanhu. Tinoona kuti nguva pfupi pfupi Zimbabwe yakaita maelections akaitwa kuti nesabhini akanzi shame elections, patikaona vanhu vachitadziswa kuvhota, vamwe vachizosungwa after maelections. Saka zvinhu zvakadai soo nezvimwe ndezviri kuratidzira vana veZimbabwe vachiti aiwa, vatungamiri vedzimwe nyika vapa kuzviona ende vataurira Munangagwa kuti vapa kuzvimisa izvozvo.
Zvinobatsira chii kuti munge muchiratidzira vaMunangagwa vakatotaura kare kuUnited Nations?
Kuratidzira uku kwagara tichingoratidzira gore negore. VaMunangagwa kuvapo nekusavapo handioni senge zvingava zvinhu zvakakosha kuperei, because izvi zvatiri kuratidzira ndezvekuti dzimwe nyika kana kuti vamwe vatungamiri venyika nevo veUnited Nations vaone kuti aiwa, vane veZimbabwe vari kuchema ende vari kutoropodza ivo vaMunangagwa vacho. Tinoziva kuti panguva pfupi tanga vari kunoku vakaenda vakanomira pamberi peUnited Nations vachinyepera vanhu vachiti kuZimbabwe kune kodzero ende vari kuchengetedza kodzero, ende uyezve maelections anga ari free and fair. Zvinova izvozvo kuti nango vabva havo vanhu veZimbabwe vari kuti aiwa, ivo vatungamiri venyika nevatungamiri veUnited Nations varipo, onaiwo zvati kuchema nazvo.
Mataura imi kuti akakekutanga kunge vana veZimbabwe vachiratidzira kuunga kana kuti musangano weUnited Nations uyu, pane zvazviri kubatsira here? Kana kasiri kekutanga, pane zviri kushanduka here mushure mekunge vana veZimbabwe varatidzira?
Ya, kushanduka zviripo, nekuti tikuona vamwe vatungamiri dzimwe nyika vachiona kuti aiwa, vana veZimbabwe vari kunyanya kuchema sitereji. Tinoona kuti sadhini iyo yakatozotaurawo zvekare panguva pfupi iyoyo ichitaura kuti aiwa, maelections emuZimbabwe angasimamira zvakanaka. Izvo zvatinoona kuti zvinova zvinhu zvakakonzereswa nekuratidzira kuri kuita vana veZimbabwe mune dzimbo nyika dzakasiyana siyana kusanganisira ipapo paUnited Nations ipapo. Saka tinoona senge kuratidzira ikokoko kunoita kuti at least vaMunangagwa vazvione kuti aiwa, nango vava vachifamba zvinyepera vanhu kuti zvinhu zvakanaka kuZimbabwe. Ivo vana vacho vari kugara munyika dzakaita seAmerica nedzimwe nyika vari kuchema ende vari kutoropodza hurumende, ende vanoda kuti ivo vaMunangagwa nehurumende yavo vakoshese kodzero dzevanhu.